Izi zvataurwa nevazviti ndivo mutauriri mutsva weCCC vaPromise Mukwananzi apo vataura nevatori venhau nhasi masikati muHarare.
Vanoti hana kusvika nenguva chitaura dai sondokunzwa kuti kuna Glenora mazano takasvika na1 AM kusvika na2 nhasi vangu vachingovhota inesi mutaurange rakapera enzuro vanafadzi vaisa matafura vachinyepera vanhu vachisidzira vanhu pamapolling stations mapikicha chaivo emakandidati kunyanyanya emukuru wedu advocate Nelson Chamisa yanga isina kujeka vaitoita maune vachiitira kuti paite confusion yekuzokwanisa kuzama kuti vape zvinenge zvabuda mutsarudzo nokuisa mari dzavo kuti kunyepa.
Vamukwananzi vatiwo havakwanisi kubuda pachena padanho ravachatora vachiti vachazoita izvi mushure mekunge ZEC yazivisa bato rakakunda.
Saka mari dzavo dzachabuda ipapo tinofanira kuziva tese kuti haasi saka tichange tiona zvafamba sei hatingataurwa zvakawanda navasarudzo vachatodzapera tichiri muprocess tinoda kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Asi sachigaro rezanupf mudunhu reHarare vaGoodwills Masimirembwa vati vanovimba nebasa riri kuitwa neZEC.
Asarudzo dzakaitwa murunyararo zvekuti mapepa akanonoka kuuya izvo zvinowanikwa malogistic problems. Asi chakangonaka ndechekuti hapana kumbonzi mapepa hapo maakumbovhota nearipo, so zvinhu zvakafamba zvakanaka.
Kugutsikana kwavamasimirembwa kunotsigirwa nemumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita rake.
Hachachinhu chinongoda chete chinoda kuti vatangoita mirizikiti tinyika yedu ine peace seizvizvizvi kuvhota vanhu vakavhota zvakanaka kuti zvabuda musarudzo izvozvo.
Asi sekuru Neva Mafuta vemuHarare vanoti havasi kufara zvachose nemaitirwo akaitwa sarudzo neZEC.
Ini ndakauya pano kafu ndichidzoka ndichidzokera ndichidzoka zvaiitika zvandizokuti tinete zvakaitwa zvaritwale tactic yekuti tase ikamure mavhotazi mukati memasitizi ona apa vamba ne 1000 vhotazi nedu mukazienda apa munoona pane 500.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZEC sezvo vatauriri vayo sachigaro Justice Priscilla Chigumba vautoi lesilaikwana navarodney Kiwa vanga vasiri kudavira mbozhanhare dzavo. Asi ZEC inogara ichiti haina divi rainorerekera mukuitwa kwesarudzo. Mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti sarudzo dzegore rino mahombwe chaiwo.
Tinotambira sarudzo dzabva kuitwa izvi dzesarudzo dzisina maturo zvachese. Ndofunga chiro chekutanga kuti tione sarudzo dzinoitwa mazuva maviri. Nyaya yatinyanya kutisuwisa inyaya yekushota kwaitwa ballot papers apo ZEC yanga ichitaura iyo kuti yakagadzirira sarudzo.
Vanoongorora sarudzo pamwe neveruzhinji vanoti sarudzo dzegore rino dzakavhiringwa nekushayikwa kwemapepa ekuvhotesa, kunonoka kuvhurwa kwenzvimbo dzekuvhotera pamwe nekushayikwa kwemazita evanhu mugwaro revavhoti. ZEC inotarisirwa kubudisa akunda musarudzo yemutungamiri wenyika mukati nemazuva mashanu kubva musi waitwa sarudzo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.